hatifaniri kunge chete tichingotarisa kuti madetails edu akamira sei. Tinofanira kunge tichipuwa mukana wekuti tinge tichitarisawo kuti voters roll racho rakamira sei. Pane inonzi objections pachirungu, mukana wekuti ani nani zvake anoda kuzopikiswa zviri pavoters roll apuwe mukana wekudzwa election commission kuti aiwa handitenderani nekuti nhenge ari pavoters roll nemareasons akati neakati. Mukana iwowo hatina kuona election commission ichipa vanhu mukana iwowo. Ndo zvimwe zvataona sedambudziko munyaya yeinspection yevoters roll. Mutemo unotendera kuti vanhu vange vachiziva kuti voters roll racho anaani, zvisinei kuti vapuwa mukana wekuti vazigarise ivo chete. Saka mukana tavatatitarisira kuti election commission itsapa mukana wekuti pange paine ongororo yakakwana yevoters roll, tichipanawo zvakare mukana wekuudza election commission kuti aiwa muvoters roll ramuri kugadzira racho so far madii magadzirisa pakati nepakati. Tava kutyira manje tichienda pamberi kuti mukana iwowo wekuti pange pachizoiswa maobjections kana feedback inenge ichipuwa kuelection commission kupedzisa kugadzisa voters roll, tichashaya mukana wakaita saiwowo. Hazvinova zvinhu zvichaita kuti pakazowanikwa paine zvisina kumira mushe pavoters roll nguva inenge isisina kukwanira kuti zvakadaro zvinge zvichitaurwa. Saka isu takazvimirira tega, tafunga kuti zvakakosha kuti nyaya iyo tinge tichiende pakumatare kuti matare aongorore kuti zviri pamutemo here zvakaitwa neelection commission zvokuramba neprovisional voters roll iroro.
Sokuona kwenyu imimi, hurumende yakaitawo basa rayo zvakanaka here?
Hurumende yeZimbabwe iri kufamba nyika dzose ichiudza vanhu kuti tinoda sarudzo. Chabatwa zvakanaka, hatingabati sarudzo zvakanaka kana paine zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo zviri kuitwa takatarisana nenyaya dzesarudzo. Uye mukana wekuti zvinhu zvinge zvichiratidzwa kuti zviri kuitwa pachena usiri kupiwa. Saka chakakosha ndechekuti tsarudzo dzedu dzinge dzichizobuda zvakanaka ngapange paine kubatwa kwebasa zviri pachena, basa rese nezvekuita nezvetsarudzo, pasina zvinhu zvinorambidzwa kuonekwa kana kuti zvisingabvumirwi kuonekwa. Election commission pamwe pacho inobva yati patinoti ngavaite zvinhu pachena kuti aiwa mauda kutitorera basa. Basa reelection commission ibasa reBabwe, ibasa rekuti vanofanira kunge vachiita vachiva accountable kumaZimbabweans, pasina zviri kuitwa zvatingati zviri kuitwa muchivandi.